manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa haangagoni kuregaka vanhu kana mataura kuti moda kusvika kuti mapurisa vaone kutopinda. Ndiyo basa ravo ravari kutambirira mari.
Hurumende yozadza mapurisa mumigwagwa ichityira kuratidzira kwange kwakadaidzirwa nesangano reta jamuka uko gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika richiyambira kuranga vose vanoda kuratidzira gurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncube vopindura mibvunzo mudare reparamende yakanangana nekudzorwa kwedhora reZimbabwe
vaivangomu vaisatanidza nyika ino yose vese vaizivikanwa sazibestea ungaende kumalipati ungaende kuvictoria hall ungaende kudande ungaende kubaidibridge adzoiswa ngomu vaizivikanwa izvozvo vangomu legasi iyoyoyo vakatisiyira ndeyedu nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete
Zimbabwe yorangarira vaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vajoshua nkomo avo vakashaya muna 1999 vatsigiri venhabvu votaura nezvekuburitswa mumakwikwi eAfcon kwakaitwa chikwata cheZimbabwe Warriors neZuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo mutuli ncube nagavhna weRBZ vajohn mangudya avo vanga vari mudare reparamende nhasi vatenda kuti vanhu havasi kunzwisisa nezvekuparurwa kwedhora rezimbabwe chete kuti rishandiswe munyika pachibviswa dzimwe mari dzekunze vamuzvinafundo ncube vaudzawo dare iri kuti havasi kuziva kuti nyaya yakataurwa negurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi yekuti zimbabwe yainge yabhadhara mari kuzesa yabva kupi sezvo vati yabhadhara mari kueskom yekusouth africa zvainge zvabva kupi asi vavimbisa kuti vachabhadhara mari iyi nhasi godwin mangudya anoti panyaya inotevera
vachipindura mubvunzo kuti sei vachasi vainge vataura kuti mari yange yabhadharwa asi iyo isina vanwe vati havazivi zvakataurwa navachasi asi vachivimbisa kubhadhara imwe mari pachikwereti cheescom
you asked about the 10 million specifically we're just double checking our sources of forex this morning
mabvunzo neze 10 million US dollars nanga nichitarisa mari dzedu nagavhuna nhasi uye mari iyi ichabhadharwa nhasi chaiko kwazvo 20 million RTGS yaidiwa nezvese yakabhadharwa
Domestic request from Zesa. This one was paid last week.
Svondo rapera, vachasi vakaudza vatori venhau mushure wemusangano wedare remakurukota kuti hurumende yainge yabhadhara chikwereti chezesa kuescom asi mukupera kwesvondo escom yakaramba kuti zesa yainge yabhadhara mari iyi vanwuve avo vange vauya kuparamende kuzotsanangura mutemo westatutary instrument 142 vachidanhura rakatora rakanakira nyika uye rinofanira kutsigirwa nemunhu wese pavabvunzwa kuti sei vakadzora dhora remuzimbabwe nechimbi chimbi asi ivo vaiti richauya mukupera kwegore rino vamwe vati kutaura kwese kwavaiita pamwe nemutungamiri wenyika kwaive kwekuti vanhu vagare vakagadzirira kuuya kwemari iyi sezvavakazoita svondo rapfuura vatiwo vakaita izvi vasina kuudza veruzhinji sezvo vaive vasingadi kuchenjedza vanhu vavanoti ndivo vaivhiringidza upfumi
when you are dealing with issues around the currency and so forth you don't call a referendum
kana uchida kuunza mari itsva hauiti referendum unoita zvinhu nechimbi chimbi zvikuru sei kana paine vanenge vachida kuvhiringa zvinhu sezvange zviri kuitika muno
with decisiveness.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Manguja vati kuzorwa kwemari ya muZimbabwe kuchabatsira kugadzirisa nyaya dzeupfumi munyika vachiti vanhu vakawanda vawane madhora ekuAmerica vati vanotarisira kuti vemabhanga vemabhizimisi pamwe nemapurisa vachabatsira mukuona kuti statutory instrument 142 yateredzwa vati kusvika mukupera kwesvondo rapfuura pane mari yekunze inodarika mamiriyoni mazana mashanu yemadhora ekuAmerica yainge yatengeswa pamusika weInterbank Forex Market vatiwo vanhu nemakambani munyika vane biriyoni mazana matatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica mumanostro FCA accounts avo vamangu yavati chakakosha kuve nemitemo yakasimba yekushandiswa kwemari nemabhanga uye vanhu vanofanirawo kuvimba nekutsigira mabhanga avo pamwe nekuti maindustry agadzire zvinhu achitengesa kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
We spend more time on a currency that should be strong.
Tinopedza nguva yakawanda tichitaura nezvemari kuti ngaisimbe ngatishandise randi asi tinodiwa kugadzira zvinhu tichitengesa kuti tiwane mari yekunze yakawanda uyewo tinofanira kuimbana isu pachedu nevana vemuZimbabwe kuti zvinhu zvifambe hapana kuimbana pari zvino
vamanguja varambawo kuti RBZ yaitengesa mari pamusika mutema vachiti vanhu vanofanira kuremekedza mabhanga kwete kutaura manyepo vachiti izvi ndizvo zvimwe zvinokanganisa upfumi munyika vamwe venavamanguja vaziisa kuti vachatanga chirongwa chekushambadza statutory instrument 142 vachishandisa mitauro yese munyika sezvo vabvuma kuti hapana ruzivo rwakanyanya pamusoro peshanduko yakaitika svondo rapfuura asi vaimbo vegurukota rezvemari vatendai biti vanhu vamwe vavatevedzeri wemutungamiri webato reMDC vati zviri kutaurwa nevaviri ava hazvishande.
Zimbabwe dollar ravadzosa iri harina value yakaribheka yakangofanana neshizha remunzira so kufungidzira iwe kuti shizha richachinja nyika ino iyi ndokureva nhema kwakaimbwa naXQ ndokutadza varume ava vari vaviri mangundla namutuvi nube vari kukangamwa ivo kuti patasvitswa panhasi nenyaya yekuti iyo ZANUPF iyoyo yavanobhilonga vari vese yakadonedza mari yemuno yainzi ZimDollar mugore ra2008 yakadonedza mari yange iri muno mugore ra2008 yainzi bearer check. So uku takambokufamba
tabvunzawo vabiti kuti zvii zvinoda kuitwa.
Chinonetsa kuti nyika ino imbunduke, kuti nyika ino ifambe, tinotoda kutenga zvinhu zvokunze kwenyika, zvingava ari magetsi, zvingava ari mafuta epeturu, zvingange ari mushonga yemahospitals. All these imports, which are about $7 billion a year, they require foreign currency. Saka foreign currency yacho hatina. Pataka tichishandisa US dollar pa zvanga zviri nani, nokuti vanga vachitengesa neUS dollar, vanotenga votingoone US dollar. Avo vanoimporta kungave vari vemagaraji, kungave vari vezvipatara, kungave vari vezesa vemagetsi, zvinzoramba zvichifamba. Iko zvino manji hakusina, saka zvinhu zvichakwira zvichashayika.
Sachigaro wekomiti iva Felix Mona vezanupf vaudza vamwewe navamanguja kuti vanhu vakawanda vari kutorerwa mari yavo yekunze kumaruwa sezvo vari kuudzwa kuti mari iyi haichashanda asi vaviri ava vati mari yekunze ichiri kushanda asi kuti inofanira kutanga yachinjwa kuve maZimbabwe dollars. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mapurisa anga akapakatira zvombo neutsi hunokachidza afumobata jongwe muromo munzvimbo dzakasiyana siyana munyika achida kudzivirira kuratidzira kwange kwakarongwa nesangano retajamuka richiti harisi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika asi kurudziro yekuratidzira iyi haina kutambirwa nevanhu sezvo vaenda kumabasa uye mabhizimisi nemakambani akawanda anga akavhurwa. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaKane Matema vange vayambira kare kuti mapurisa aizoendeswa mumugwagwa kunochengetedza runyararo nhasi. Mumashoko kuvatori venhau vaMatema vayambirawo kuti vanhu vasatumire mashoko ekurudzira kuratidzira pamadandemutande akaita seWhatsApp. Vatiwo mutemo wenyika unobvumidza vanhu kuratidzira asi zvichifanirwa kuitwa zviri pamutemo. Asi vachitaura ni Studio 7 mukuru wetajamuka vapromise Mkwananzi vati urongwa wavo wabudirira kunyangwe hazvo vapomera mapurisa nezanu PF mosva yekuvhiringidza urongwa uhwo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanzi vange vari mumusangano. Mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vamukwananzi.
Isusu maonero edu tinoona sekuti urongwa hwedu hwabudirira zvikurusa nechikonzero chekuti kubva patakadeedzera action yekuti vanhu varatidzire kusafara kwavo. Nyika yese yakazvitambira, takaona munhu wese achipombonoka zvikuru kuti finally pane vanhu vasimuka kuti vaite something about the situation in the country. Hongu nhasi zuva ratanga haro zviri slow, vanhu vakanga vasingazivi kuti vanofanira kuti vasainde mabasa vanhu vadii. Asi tikuziva kuti vanhu vari kutsigira chirongwa ende tinoda kuti tirambe tichiudza vanhu kuti aiwa shutdown itori on. Ticharamba tichiita tichikurudzira vanhu kuti ngavaite zvatakataura zvekuti vambomira mabasa, vambomira zvese kuratidzira vamunangagwa kuti takagumbuka zvakadii senyika. By Friday vamunangagwa vanofanira kunge vaadresa nyika vachitaura neruzhinji rwevanhu, vachitsanangura kuti matambudziko akatarisana nevanhu vachamagadzirisa sei. Kana vasingagoni kumagadzirisa, tavapa zveimwe option yekuti vanogona kusvuduruka paiswe umwe tione kuti nyika ingagadziriswa sei.
Asika vamukwananzi, tiri kunzwa kuti zvinhu zvangoswera zviri semazuva ose, vanhu vachingoita mabasa avo sepasina zviri kuitika.
Mashoko ekuti zvinhu zviri kungoita semazuva ese asi echokwadi, mashoko ari kupembedzwa nevezanu PF vari kufunga kuti kuratidzira kwevanhu kwakundikana. Asi handi chokwadi iroro, vanhu varatidzira, vamwe vana kuenda kumabasa kune dzimwe nzvimbo, vamwe vaendawo wanga uri musi wekutanga ka, saka vanhu vanga vasati vaacoordinated. Saka tiri kuti vanhu ngavacoordinatewe zvakanaka mangwana, vazive kuti hakuna munhu anofanira kuenda kubasa. Ende uyezve hatingatauri kuti shutdown yakundikana, isi tiri kutaura shutdown ye1 week. Taita one day chete vanhu vobva vatomanya kuti shutdown yakundikana. Vanenge vari vanhu vezano vada kudiscourage ruzhinji rweZimbabwe kuti ruratidzire kunyunyuta kwavo nemamiriro akaita nyika.
Pane zvamunoona here zvichizoshanduka mushure mekuratidzira kwamuri kuita ikoko?
Zvinhu zvinofanira kuti zvishanduke. Ndava nyika ina kumira zvakanaka. Mhomho yeZimbabwe iri kutsigira chirongwa chekuti timboratidzira sevana veZimbabwe kuti hatisi kufara nemabatirwo atiri kuitwa. Saka vana havasi kufara, tiri kuzviziva. Kusabudirira kwechinhu nhasi hakurevi kuti vanhu havasi kuchitsigira, asi kunoratidza kuti zanu PF nemapurisa vari kutyisidzira vanhu kuti vasaexercise kodzero dzavo.
Mukuru wesangano retajamuka vapromise Mkwananzi vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwewo divi rehurumende.
Kurudziro yavo yekukonzera mhirizhonga nenyonganyonga munyika yarambwa nevanhu veZimbabwe. Vanhu vaakuita vachionawo vega kuti tinonzi tiende mustriti, tinonzi tirede kuenda kumabasa tichiitirei. Pakupera kwezuva chinozoonekwa chichinge chichitambudzika imhuri yako iwe pachako usina kuenda kubasa. Chinoonekwa unoonekwa iwe usina mari muhomwe nechikonzero chekuti hauna kuenda kubasa kwaunoshava zuva nezuva. Saka taona kuti aiwa, vanhu vedu vanhu veZimbabwe vaakuva machuwa manje, vaakuona zviri zvinhu zvisina maturo nekuti vari kuona zvakare basa riri kuitwa nehurumende, kuti hurumende iri kuita basa rinoita kuti upfumi hwenyika huvandudzwe, mamiriyo ezvinhu munyika aite zviri nani. Iko zvino tine atinoti macurrency reforms akaiswa nehurumende. Hakuna nyika inorarama pasi rino rose isina mari yayo.
Asika honorable Mutodi, pasi pemutemo vanhu havabvumidzwe here kuratidzira kana vasingawirirani nezvimwe zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Kuratidzira kunobvumidzwa, asi haukoratidzira ka mitemo iri pasi rose kai. Nyika dzose dzine maconstitution anotaura kuti unoratidzira, but haungangoita kaunopita mustriti sebenzi kungofamba uchitaura kuti hei hurumende yashatira yandikanganisira pakati. Pasina chiripo chauri kutaura. Hurumende kai iri kushanda kai? Tiri kubva mugomba, tiri kubva mumapopulist policies anga achiita kuti upfumi hwedu hudzikire, nyika yedu iite paria state. Saka taapa nguva yekuti taakuita rebuild, taakugadzira nyika yedu patsva kuitira kuti vanhu vedu vawane mabasa, makambani akavhara avhurwe, pose development iitwe, marodzi agadzirwe, nyika iitewoka zvakaita dzimwe nyika dzevamwe. Saka nao taakuona vanhu ava kuda kusumuka manje kuita mademonstration. Demonstration haingoitwi pasina chikonzero. Vanhu vanozvionera vega kuti aiko zvino tarisa imone hurumende iri kushanda.
Ivo vetajamuka vari kutiwo vakanganiswa kuratidzira vachiti nhengo dzavo dzanga dzichityisidzirwa nevatsigiri veZANU-PF vachitiwo mapurisa anga akazara mumigwagwa.
Mapurisa haangagoni kurega kavanhu kana mataura kuti moda kupinda musiti mapurisa vaone kutopinda. Ndo basa ravo ravari kutambirira mari.
Mutedzeri weGurukota ndezvekuburiswa kwemashoko vainechi Mutodi vari parunare muHarare. Nasi nyika yose iri kucherechedza zuva rakashaya gamba guru renyika vaJoshua Nkomo, vamwe vachiti dai zuva iri raitwa zoro renyika yose. Vakawanda vafora migwagwa yeBulawayo vachiitawo mitambo yakasiyana siyana senzira yekucherechedza nayo mabasa akabatwa navaNkomo munguva yekurarama kwavo. VaNkomo avaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaivewo mutungamiri webato rePF ZAPU munguva yehondo yeChimurenga kusvika bato ravo razobatana neZANU-PF muna 1987 mushure meGukura Hundi iyo yakasiya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vafa matunhu eMatabeleland neMidlands. VaNkomo avaizikanwa nemazita anosanganisira rekuti Chibwe Chitedza kana kuti Father Zimbabwe. Vanhonzi nevakawanda vaive munhu aida runyararo uye aiva asina rusarura rwemarudzi kana rurimi runotaurwa nemunhu. Vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vakaradzikwa pamarinda emagamba eHeroes Acre muHarare. Mukutarisa nezvemabasa akaitwa navaNkomo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata rimwe remagamba ehondo yeChimurenga uye vaive komanda wemauto eZandla vaBernard Manyadza vaizikanwa nerechimurenga rekuti paka Chipoyera.
Ndinopa rukudzo kuti nyika yeZimbabwe yakapa vaNkomo taito yekuti Father Zimbabwe, nokuti tichibva kuna navamuzimiri Trade Union vatinoziva kana zvatakatanga kunzwawo tichivadikizi vaive vaNkomo vaibatanidza nyika ino yose kwese vaizikanwa sachidhechipedza. Ungaende kumalipati, ungaende kuVictoria Falls, ungaende kuDande, ungaende kuBaidi Bridge. VaJoshua Nkomo vaizikanwa. Izvozvo vaNkomo legacy iyoyo vakatisiyira ndeyedu nekuti tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Tingati here vana veZimbabwe vari kucherechedzawo nhaka yavaNkomo iyi zvakadzama zvinokugutsai?
Hazvisi, zvinongoti musi unenge waitwa kundipa Heroes Day paya ndopanongonzi nyobhonyobho mbichana. Hazvichiona kuti vanhu varipo vari selfish vane chindihindini chakawandisa chokuti vada kuti ivo vamwana vatinotoziva vada kuzvipropera kuda kuzvisisa pavakanga vatiri pavatingakwanisi kukwana parevhu yakanga isiyana navaNkomo yaya. Nokuti dai zvainyatsozivikanwa zvaikwanisika vanhu vakaita sana vaNkomo vanhu vaita mafoundation ekuti agovaka nation vachiita mascholarship paya akada kuwana nhu mapurezidenti aufanda aya yeeri dedicated kuna vaNkomo kana kuti kutoita institute inenge iri yekubatanidza vanhu kana peace institute inenge yakamirira kuita kuti munyika mune runyararo mune nerunyararo nekuti ivo ndivo zvavakanga vachida. Saka tiri kuona haiwa maepoti etowards that ari padhuze nazero.
Kuna vamwe vari kuti dai zuva remusi wa 1 July raitwa zororo rekucherechedza vaNkomo nemabasa avo, zvii zvamunotaurawo pamusoro pacho?
Ini ndinozvishuvira izvozvo spirit kuti 1 July yeinternational holiday yepeace yerunyararo munyika zvotaurwa nezverunyararo nekuti rigasi yatinayo yavaNkomo yekuti vaidirija runyararo.
Avo vanga vari vaBernard Manyadza vanhu vegamba rehondo yeChimurenga vari parunare kuhwedza Mashonaland East naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakaita mutungamiri wenyika iyi wekutanga munhoroondo yenyika yavo apo vakadarika muganhu weSouth Africa weSouth Korea vachipinda muNorth Korea. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vakapindawo muNorth Korea. Vaviri ava vakabva vazoita musangano nezuro uyo unonzi navaTrump wakabudirira. Musangano uyu wakaitwa kumucheto wenyika dzakabudirira dziri kuitawo musangano unozivikanwa nekuti G20. nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi yave kupawo kuti vanorarama neusope vanyanye kuomerwa nezvinhu sezvo vakawanda vavo vachitadza kuti vaone zvinhu zvakakodzera munyaya dzezveutano. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzeutano hwemazino amai Stella Gonye vanoti vanosangana nevanhu vanorarama neusope vanobuda ropa mumazino avo, uye vazhinji vacho vanenge vaine mazino akaora anoda kurapwa nechimbi chimbi asi ivo vasina mare.
Patinoshanda tinoona kazhinji kuti vanhu vanorarama neusope vanoita problems yemagums anobuda ropa, zvakare mazino avo vamwe anokurumidza kuora.
Amai Gonye vanoti vazhinji vanorarama neusope vanoda kunamwa mazino acho ayo anenge aita maburi, uye vamwe vacho vane mazino akaturikidzana anozoda kutwasanudzwa. Zvose izvi zvichida mari yakawanda iyo iri kushayikwa nevanhu vakawanda munyika.
Vazhinji vacho vane mazino ari kuda kugezwa professionally, in it's not telling and polishing. Vamwe vacho vanoda kuitwa mafinesi ekunama maburi aitika pamazino avo, uye vamwe vacho vane mazino akaturikidzana anoda kuzotwasanudzwa neinonzi orthodontic treatment.
Vane usope vanogara vakasanganawo nedambudziko remaziso ayo anofanirwa kugara akaongororwa navana chiremba vakadzidzira kuita basa iri. Chiremba wemaziso vatakwana Ngoma vanoti dambudziko guru riripo nderekuti vane usope vazhinji havana mari yekuongororwa maziso avo, sezvo vazhinji vavo vasiri kushanda nepamusana perusarura rwavanosangana nahwo.
Vamwe vachona vanogonaga vasina mari vari kwata kuzvibatsira, vazhinji vachona vanenge vari paofisi vacho, saka zvimwana zvinokozokuzarisa kuti vazobetsera vamwe ina vasina nyatsikuona zvakanaka.
Matambudziko mazhinji anosangana nevane husope akaburitswawo pachena pamusangano wakaitwa svondo rapera paurongwa hwekucherechedza zuva revane husope pasi rose reInternational Albinism Awareness Day. Vachitaura pazuva iri, vanoona nezvekushambadzwa kwemashoko kuGlobal Aid Missions muzvare Gillian Makuza vakati vakaona zvakakodzera kuti vashambadzire nezvezuva iri kuitira kuti makambani ezveutano abatsirewo matambudziko anosangana ngana nevanhu vanorarama neusope.
Saka takaona zvakakodzera kuti isu tichipembera zuva reInternational Albinism Awareness Day tiite zuva rekuti vanhu vanouya vachipiwa kubatsirikana nyaya dzeutano, maziso, ganda, mazino, tichibatana pamwe nevane usope nevamwe vane humwe hurema.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vakawanda vane usope vanosangana nedambudziko rechirwere chegomarara repaganda, iro rinokonzera kufa kwevane usope vakawanda vasati vasvika makore makumi mashanu ekuberekwa. Vazhinji vavo vanofa nepamusana pekushaya mushonga wekurapa zvirwere zvinovabata. Vanhu vanorarama neusope vanoti havazi kufara nemabatirwo avari kuitwa munzvimbo dzavanogara, sezvo vari kugara vachiudzwa mashoko anorwadza uye anoita kuti vaonekwe sevanhu vasingakoshi. Nepamusana pekuti vari kubatwa nekuseri kweruoko, amai Plaxidus Chipo avo vanogara kumufakose vanoti zviri nani kuti vane usope vawanirwe nzvimbo dzavanogara vega vasingashungurudzwi.
Pakuroja vanonetsa vanhu avati kunyatsogara nesu, vanotibatwa mwameso zvatiri kana kudii, saka havati kunyatsogara nesu, saka dai tichawanirwa sekugara, saka unomastenzi chika.
Mafungiro akadai haasi ana mai Chipo vega. Mumwe mudzimai anogara kudziva rasekwa amai Tariro Lokadia Mazambani vanotiwo vanhu vasina usope vanoratidza kuti havadi kugara pamwe chete nevane usope.
Akaona chitoga imba akangotarisa kuti uri musope, obva tanga kutoti imba hapana chero yanga iripo, anotonyemba kutoti pane munhu aibhadhara nokuda kuti vanenge vasingati kudzimba dzavo. Vamwe vanhu vanotita zvazvo kutoti kana ukagarapo anenge achitokupa mhosva zvazvo kuti chero pakaitika chero tele tikameswa, anototi munhu ari muusope ndiano, kana vari mai vane vana vari muusope vane vakachimbonzi ndo vana vavo.
Tsvagurudzo yakaitwa mugore 2015 nebazi rezveutano richibatsirwa nesangano reUnited Nations Children's Fund ratidza kuti Zimbabwe ine vanhu vanodarika zviuru makumi masere vari kurarama neusope. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
munawo dzemitambo vatsigiri vechikwata cheZimbabwe cheMawarriors vanoti havasi kufara nematambiro akaita chikwata ichi zvakapa kuti chibude makwikwi eAfcon kuEgypt neZuro. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, Michael Kariati anotipa zvizere.
MaWarriors akadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo ndokubuda mumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations munharaunda yekutanga. Asi vakawanda vanoti havaitarisira kuti chikwata ichi chaizorakashwa zvakadai. Zimbabwe haisati yakundwa zvakadai mumakwikwi aya kubvira muna 1980 apo vakatanga kupinda makundano aya. Asi chiri kuvanetsa ndechekuti kutadza here kweMawarriors kana kuti utungamiri hwevezvifa ndiyo wakakanganisa matambiro evatambi nenyaya yekusavapa mari yavaive vavimbiswa kuti vachatambidzwa makundano aya asati atanga. Mutsigiri waIslanders Vasimba Imhachi vanoti vari kushaya kuti chii chaizvo chakaitika.
Zimbabwe here chii munyama here ishonga here kana chii asi zvaramba zveakona sizvedizvo.
Mumwe mutsigiri weMawarriors vaPhilip Regede vanoti kukundikana kwechikwata ichi hakunei nevatambi asi kuti vezvifa vakatadza kusimudza chido chevatambi nekusavapa mari yavo yemuhoro.
Nyaya iripo vakomana vacho vari kutamba bhora vari kuteeredza hatakupuwa mari vari kurama bhora at the same time tonzwa kuti no pane maplayers pane masupporters apatarwa mari kuti aende kuEgypt anoona bhora then hatizokwanisa kuona kuti zipa yacho iri kumira papi kuti inokwanisa kuafoda kubhadharira masupporters kuti anoona bhora kuEgypt vachitadza kubhadharira welfare yemaplayers.
Vamwewo ndivo vave kutoti aimbove mutungamiri wesangano rinotungamira nhabvu iri vaPhilip Chiangwa vaive vari nani kudarika utungamiri huripo pari zvino uyo uri kutungamirwa navaFelton Kamambo. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaNyasha Munyaradzi vanotenderanawo navaRegede vachiti kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika kwave kukanganisa nyaya dzenhabvu zvekare.
Vakomana vane zara vada kuguta madonero avo vari kuita vakambodya nyika ina mari.
Asi mutsigiri weDynamos vatapuwa Chiganze vanoti nyaya dzemari ndedzimwewo vachitivo kana vatambi vaienda kumaAfcon inguva yavo yekuzvitengesa kwete kuchemera mari. VaChiganze vanoti panguva inotevera Zimbabwe inofanira kushandisa vatambi vechidiki vane shungu dzekubudirira muupenyu hwavo mumutambo wenhabvu.
Kana iri nyaya yemari right inyaya yemari hatitika tikutaura pachokwadi kana iri nyaya yemari ndara one there are so many local players here who want to be shown out there hausikuda mari wausikudaunabaroraroezvinoizvi chimumira regatitore mumwe munhu ari kuda kuenda kulimelight kunotaridzwa. Those guys are already in the limelight so to them it's like I want to be paid this.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaEugene Kuhuni vanoti nguva yemurayiridzi weMawarriors Sandile Dzambwa yakwana vachitipawo waanofungira kuti ndiye angangotora chikwata ichi vachitivo pamwe Norman Mapeza.
Dzambwa inini no it's a very good team. First game we played, second game we played, and this third game has something wrong.
Aka kave kechitatu Zimbabwe ichitadza kubudirira kusvika munharaunda yechipiri zvitevera kutatarika kwavakaita muna 2004, 2006 na 2017. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kurangarira mushakabvu Joshua Nkomo vakashaya muna 1999 tichitarisa mabasa avakabata vachiri mupenyu. Tava, tashuka kumagumu, hechirongwa chedu cha NASA. Anukoneka ene mfaro ndini wenyu, Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, nchiti. Murali zakanaka wa tere, ndukusemi na Praxidis Jeremiah PJ, munaudze isindebele.
Soko isi tisenda bako VOA ndebele.